manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6 2024 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reparamende ratanga nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhiri rokubvisa chirango chekutemera vanhu rufu. Vana vechikoro vepamutendi voita tsaona pedyo nechivhu. Vadzidzi vakawanda vopinda mu kuratidzira muAmerica vachishora Israel. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende nhasi ratanga kunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuti chirango chekutemera vanhu rufu chibviswo here kana kuti kwete mubumbiro remutemo kana kuti death penalty abolition bill. Dare remakurukota rakatotambira chisungo chekuti chirongwa ichi chibviswe. Zimbabwe ikaita izvi inenge yave pakati penyika makumi manomwe neshanu pasi rose dzakabisa chirango ichi. Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagara havadi chirango ichi sezvo vakambotongerwa rufu munguva yehondo yechimurenga vakazopona nepaburi retsono varegererwa. Pari zvino pane vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakamirira kuurayiwa mushure mokuponda vanhu. Asi Zimbabwe yakapedzisira kuuraya munhu ainge atongerwa rufu muna 2005. Vazhinji vanozongoguma votongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwese. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvomutemo vari nhengo yeZANPF vaEnergy Mutodi.
Nhasi uno parliament yanga iri kukadoma nekubhindura vanhu vachibvunzwa kuti vanoda here kuti mutemo wekuti munhu auraya munhu zvine usinye atongerwe rufu urande uripo. Saka takakwanisa kusangana nevanhu vakati kuti ini ndandiri mubhindura tasangana nevanhu vakawanda vamwe vachiti mutemo iwoyo wekuti munhu aurayiwe kana auraya mumwe munhu ngaurambe uripo nezvikonzero zvavanga vachitaura kuti hakune vanhu vazhinji vari kuuraya vanhu zveutsinyi. Saka maestenziwa ari kuwanda. Saka tikabvisa mutemo zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachiwanda. Kwozotiwo vamwe vangu vachiti aiwa ngatibvisei nekuti hazvina zvazvinochinja. Pasi rese pane mukurudziro yekuti mutemo yonge uchibviswa. Saka ndomataurire angatyisa vanhu isu semamembe oparamendi atichingonota tichingonyora pasi zvaro pano.
Saka muchibva kubhindura chikwata chenyu chiri chaendawo kupi zvakare?
Tichibva kubhindura mangwana tiri mumbare pasodat hall tozobva toenda kudembotombo kumarondera tozobva toenda kwamutare tozoenda masvingo ene vanga vari mukadoma vachange vachienda kadoma vachaenda kugweru voenda kubulawayo voenda kubedbridge ndo mafambiro atichange tichiti.
Kana mapedza kunzwa pfungwa dzevanhu sedare reparamende munenge maakuzoitawo sei? Ndehapi mamwe matanho amunenge muchazotorapa?
Kana tanzwa pfungwa dzevanhu tinozoenda nadzo kudare reparamende tonopresenta ripoti yedu then dare reparamende rochiona kuti ari matanho aringatora oedza kugamuchira bhiri iroro kuti richitwa mutemo kana kuti kuramba kuti bhiri iroro risapfuura pastage yekutaurwa muparamende. Saka ine tende yangu vaprocesi yekugadzira kuti mutemo yo uchiitwa kana vanhu vati ngaibviswe inobva yabviswa then totiita kuti kuve nemutemo mutsva wokuti hakusina mutongi wemhosva anotongera munhu rufu asi kana zvanzi zvaramba uripo hapana kwazvinozivi zvinokugumira ipapo.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vari nhengo yezanupf vaenergy mutodi vange vari parunhare kubhindura naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuziya nyaya iyi, Blessing abatawo mumiriri wedziva resekwa mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaEdwin Mushoriwa, avo vakatanga kusimudza nyaya yekuti chirango ichi chibviswe mudare reparamende gore rapera.
Tinotarisira kuti vanhu veZimbabwe vachabvumirana nedanho ratakatora rekuti dai chirango chekutongerwa rufu muZimbabwe chibviswe mumutemo yenyika munomu, nezvikonzero zvekuti kuuraya munhu hakuna kunaka kuti nyika inge iriyoita basa rakadaro. Saka tinongotarisira kuti vazhinji veZimbabwe vachatsigira nyaya iyoyo, nekuti chatinoona ndechekuti mutemo wekuuraya vanhu hausi mutemo wagara uri wedu isu vanhu vatema, asi mutemo wakaunzwa nevachena pavakauya vakauraya mbuya nehanda vachishandisa mutemo iyoyo, uye nemafreedom fighters edu vaiurayirwa vachitongerwa rufu. Saisusu nyaya yekutongerwa rufu haisi iyo iri maringe netsika dzedu sechivanhu.
Asika kare vanhu vaida kupandukira madzishe vaiurayiwazve vamushoriwa, munoti zvakauya nevarungu sei?
Pane nyaya yekuenda kuhondo yekuti vanhu vanofa nguva dzehondo kuchirwiwa, asi nyaya yekuti kana vanhu vakange vaita mhosva dzavo vakanga vasinganzi vaurayiwe. Nekuti kugara kwedu tinotarisa nyaya yekuti vafara vacho vafirwa vanoda kuripwa. Tinotarisa zvakare kuti zvinobatsira here, nekuti dzimweni dzenguva panotongerwa munhu rufu anotongerwa gore rino asi anozonzi aende kunourayiwa pamwe kwapera makore kana 10. Nepo munhu iye anogora kunge agadzirika pfungwa dzake ave munhu akanaka, dzimwe nguva mwacho totozwa anenge vatotendeuka vari majeri momo.
Ko, vamwe vanoti chirango ichi chikabviswa, vamwe vanhu vanenge vaakutoita chidokwa dokwa chekuita umhondi.
Hadioni sekudaro. Chamunofanira kuti murangarire rekuziva ndechekuti havasi even mutemo uripo ezvinezvi wekuti vanhu vanotongerwa rufu hausi mutemo unotongera vanhu vese rufu. Vanhu vanotongerwa rufu munyika yeZimbabwe varume chete vane makore 21 kusvika 70 years, ndo vanokwanisa kutongerwa rufu. Vakadzi akaponda munhu sei hakwanisi kutongerwa rufu, ane makore 70 zvichikwira hakwanisi kutongerwa rufu. Saka nyaya iripo ndeyekuti yes, tinenge tabvisa, asi hazvirevi kuti munhu iye akunzienda kumba anotopuwawo mumwe mutongo yakaomarara inotoita kuti vanhu vatadze kuti vaite nyaya yekuponda vanhu.
Nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaEdwin Mushoriwa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Apo vamwe vana vechikoro vatanga kudzokera kuzvikoro nhasi, mapurisa azivisa kuti pane kombi yemhando yeToyota Quantum yange yakatakura vana vepamutero High kwaGutu yaita tsaona mumugwagwa weHarare Bidebridge pedyo neChivhu. Mumashoko kuvatori venhau padande mutande reX, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati kombi iyi yapiduguka katatu mushure mekunge muchikairi atadza kuti irambe iri mumugwagwa. Vana vose vange vari mukombi iyi, kusanganisira muchikairi nemumwe mubereki, vaendeswa kuchipatara. Zvichakadaro, hurumende iri kuenderera mberi ichimanikidza vezvikoro kuti vatambire mari dzemunyika dzeZig panobhadhara vana mari dzechikoro, kwete mari dzemuAmerica chete. Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo vamhike vaudza bepanhau reHerald kuti veReserve Bank Financial Intelligence Unit vachange vachishanda neveZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vakuru vezvikoro mukuferefeta zvikoro zvinonzi zviri kuchikora kuridziro iyi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano reNational Associations of School Development Associations and Committees vaBani Manokore.
zvichifanira zvakaita hongu apo nepapa apo panga paine matambudziko ekuti zvikoro zvakazi kutambira mari yekunze kana kuti mari yekunze chete vasingatambire mari dzemene but ndingangoti mapockets emaissues akadaro zvikoro zvese kutaura chokwadi nemainvestigations vachaita nematapinda vari kuimbresa both our currency respecting it as well neus neus dollar vari kumubereki anenge auya aine us dollar vanomutendera kuti abhadhare kana achida hake kubhadhara neus dollar mubereki ane local currency yedu yezigi ari kubvumirwa kubhadhara mari iyoyo nekuti nei mari yakatenderwa pamutemo
ko chii chiri kupa kuti vezvikoro vati vari kuda mari yekuamerica
nyaya yanga iripo yanga ire kuti kwatiri kuwana magoods and services kwezvinhu zvinoshandisa navana vari kutengesa zvinhu zvavo muunited states dollar ndinotenda nedanho ratorwa nehurumende rekuti kana aivi ndikaenda kumaservice station iko zvino mari yedu yezigi yakunzi ichenje saka ndinoimba dambudziko redu hombe ritange rava kugadziriswa kubva ipapo nekuti kana kupetruku nekudhizili kana kukaramba kuchitengeswa nemari dzekunze dzeamerica idzi zvinoramba zvichikanganisawo avo vanopamba maservices nekuti vanenge vachidawo mari dzekunze kuti vatenge peturu nemabhizinesi ekuti vaite basa ravo
asi pane vasungwa here kusvika pari zvino tiri kunzwawo kuti hurumende iri kuti irida kuendesa vekufinancial intelligence unit kubva kuRBZ nemapurisa
kutaura kwatirikuita kuko zvino hapana atiwasungwa ba chandinofanirwa kuziva vavamusangano vetu tarisai mari izvizvi inobhadharwa yeles imari inochajwa nevabereki vagara pasi vabereki vanobvumirana mari dzavanofanira kunge vachibhadhara temu netemu dzoapruvhwa napermanent secretary kana dzaapruvhwa dzoya dzobhadharwa saka padziri kubhadharwa apa kana dzava kubhadharwa ndosati patirikuti paya ane mari yekunze anokwanisa hake kubhadhara nedi mari yekunze anobhadhara ari kubhadhara nedi mari yedu yemuzimbabwe obhadharawo kusvika apo hurumende paichange yava kuti us dollar harichashandi
vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano renational associations of school development associations and committees vabani manokore vange vari parunhare muHarare. Hurumende yawedzera mutero wekutumira mari yemadhora ekuamerica kuchishandiswa madandemutande ichibva pachikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1% ichienda pazvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2%. Kutumira mari yemunyika yemazigi kucharamba kuine mutero wezvikamu zviviri muzana kana kuti 2%. Vezvemabhizimisi vave nenguva vachikurudzira hurumende kuti ibvise mutero iyi sezvo vari kuti inowedzera mitengo yezvinhu. Dzimwe nyanzvi dziri kuti kuwedzera mitero iyi kuchaita kuti vanhu vasade kushandisa mabhanga sezvo zvichizovadhurira kutumira mari. Mukuzeya nyaya iyi, Tabuka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vesangano reCommon Markets for Liberal Solutions.
Chokwadi nechekuti ukaona hurumende hurumende ichingoti kana yakuda kutsvaga mari inowedzera mitero zvinoratidza kuti mune vanhu vari kutonga vasina udzamu nekuti upfumi hwenyika hahuwedzerwe nemitero nekuti mitero inobva kumari dzinobuda kuproductivity production maexport nezvimwe zvakadaro dai vachitarisa nzira dzekuwedzera upfumi hwenyika nekuwedzera mashandiro eindastry kana kuti productivity kana kuti maexport profits nezvakadaro zvese mutero zvinhu zvinongoitwa nemunhu ane wetsimbe mude anikowedzera mutero kubva ku1% kusvika ku2% zvinokonzera kuti expenditure consumption idzire nokuti vanhu vanenge vakutya kushandisa mari dzavo.
Tiri kunzwa vamwe zvekare vachiti izvi zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vasade kuita maelectronic transfers vange vava kutanga kushandisa keshi. Munozvionawo sei?
Tiri kuona sekuti vanhu vagara vane chijairira chokushandisa maelectronic transfers kuedzati ecocash vana omari nana inbox nezvakadaro vanhu vazhinji vacho vanhu vanga vachishandisa mabond nekuti mashandisiro anoita maelectronic transfer akadzembera kumaresturant haangawandi zvokuti angaaunza mari yakawanda mukapi.
Kukwidza kwemitero iyi hakusi kuzokonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu here?
Masimbiro akaita mari yekunze maunited states dollars mari yemaresia machinjirwo anoita mutero kana udzamo hwacho kana uremu hwacho haafaniri kunyanya kukwira nekuti inflation inokalkuletwa nemaus dollars haifani kunyanya kuchinja nekuti dollar riri stable. Ndosaka ndichiti isusu us dollar riri stable sereserve kana storage value.
Avo vange vari Joyce Ngwenya, nyanzvi yezveupfumi inoshanda nesangano reCommon Markets for Liberal Solutions, vachitaura parunare vari kuHarare naTapuka Ncube weStudio 7. Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti rine chivimbo kuti vanhu vachashandisa gwaro raro rarakanyora rekuti vanhu vazive kana nhau dziri dzechokwadi kana kuti manyepo rinonzi Guide to Fact Checking and Information Verification. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Musowere kuti tinzwe divi rehurumende panyaya yokutenderedzwa kwemashoko enhema, asi mapurisa anombosunga vanonzi vanofambisa mashoko ekunyepa kunyange pasina mutemo unovasungira kuita izvi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo.
Zvatakananga chirongwa ichi ndechekuti ruzhinji rweZimbabwe mwaka nenguva runosangana nemashoko akawanda zvikurusa mumasaisai ezvekutandarira anova iwo esocial media. Mavanokwanisa kunge aisangana nemashoko ekunyepa kana vasina zviga zvinovadetsera kuti vaone kuti dzinhema idzi chokwadi, zvinopesa zvovhiringa uvepo hwechokwadi uyezve zvovhiringa kuita sarudzo kana kuita madecision anenge achinge akatsikirira pachokwadi.
Saka imii munenge muchibatsira sei apa? Mungatiudza kuti urongwa hwenyu hunenge munhu anga akwanise sei kuziva kuti ichi chokwadi aya manyepo?
Chekutanga ndechekuti tinotopinda mumatunhu tonge tichigara pasi tichibetsera kudzidzisa mumatunhu tichifamba pakumwe chete nevanenge vachinzwisisa nyaya dzemasaisai yamazuva ano inova technology and ICT. Uyezve chechipiri ndechekuti mukufamba umu takagadzira rwaro rwedu rune nhano dzinokwanisa kutorwa nemunhu kuti aone kuti ichi chokwadi kana kuti kwete. Tapedzera kudaro takasvika zvakare kuenda mune vanoita basa rekufambisa mashoko zvakasarudzika vanovai vatakure nhau. Tikaenda zvakare tikandovapa nhano dzakadaro kuti zvokwanisa zvidai zvidai zvidai. Rwarorwu runowanikwa mumatandirutandi takabva tarubudisa pachena kuti aninani zvake anoda kurushandisa anga achirushandisa. Kechitatu kana yokuzvipedzira ndekekuti tiri kushanda pamwe chete nevanoona nezvemitemo nevanoona nezvemapazi ekufambiswa kwemashoko kubva kune vamapurisa vanofambiswa zvemashoko kuenda kune vana muchuchisi kana kuti kumadzipatare edu edzimosva.
Mungatsanangura
kuitira kuti pavanenge vachiona vave nemuonero umwe chete kuti zvinokwanisa kuitika chaizvo chaizvo ndezvipi. Chatisingarii ndechekuti pange pachiwanika paane mukaha wechokwadi nemanyepo kusvikira hurumende yopindira ichitirega tishandise simba kuti tinge tichiona kuti vanhu havashandise havatendedze mashoko emanyepo.
Iwo mashoko ekunyepa aya anenge achibva kupi kunyanya?
Mashoko ekunyepa anobva kuvanhu vakasiyana siyana. Pane vanomafambisa vasingazivi, vanokozeka vanomaita vachiziva, vanogara pasi dzinovanhundira mutume dzinogara pasi kutoti ngatimbomwaya unye mumvura inomuva nedunhu.
Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vagari vemuguta guri rekinya re Nairobi vari kuchema-chema kuti zvimwe zvizvarwa zvechina zvave kungovaka dzimba dzemudurikidzwa panzvimbo dzavo zvisiri pamutemo. Vanoti dzimba idzi dziri kuvakwa pasina migwagwa kana pombi dzemvura nedzinotakura tsvina. Vagari vari kuchema kuti vekuchina ava vari kuita uori vakabatana nekanzuru yavo. Sangano re World Health Organization riri kukurudzira vabereki munyika kuti vabaise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kusanganisira dzegwirikwiti, mhetamakumbo nedzimwe. World Health Organization yaburitsa izvi padande mutande rayo reX ichiti vana vasina kubayiwa nhomba idzi vanokwanisa kufa nezvirwere zvinokwanisa kurapika. Izvi zvinotevera mashoko ehurumende ekuti vana 35 vakafa mumwedzi wapera nechirwere chegwirikwiti nemahumunya kuMashonaland West. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chikwata chavakatumira kunoferefeta nyaya iyi chadzoka uye vamirira kuturira munyika zvakaitika. Mukuziya nyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike kuti tinzwe divi ravo pakubaya vana nhomba.
Nekuda kwenhomba pasi rose kusanganisira nyika yeZimbabwe, takwanisa kuita vana vakawanda zvikuru vanodarika chidimbu kana kuti pesendeji inosvika 80% vakukwanisa kupemberera kusvitsa gore vari vapenyu. Zvakaonekwa kuti nhomba haina njodzi uye nhomba inokwanisa kuraramisa vana. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe inoi kubva kuma1960 chaiko, vana vakange vachibayiwa nhomba yekudzivirira zvana porio, zvana mizuzi nezvimwe zvirwere zvese zvaionekwa zvaibata vana. Izvo zvakaita kuti tikwanise kuraramisa vana vakawanda zvikuru. Zvinhu zvinorwadza kuona makore ati kurarama anhasi tichirasikirwa nevana, kunyanya-nyanya vari pamakore ari pasi pemashanu nekuda kwekuti vanenge vasina kubayiwa nhomba.
Takaonawo kuchinzi kuMash West kune vana vakafa nechirwere chegwirikwiti vamwe nemahumunya, vachinzi vanoenda kukereke isingabvumidze kuti vapiwe nhomba kana kuti vaende kuzvipatara. Dambudziko iroro ringagadziriswawo sei?
Makereke anonyanyonzi nevanhu vasingafariri kuendesa vana kuzvipatara vane utungamiri. Saka kurudziro yatinoramba tichipa ndeyekuti hurumende inofanirwa kupota ichisangana neutungamiri hwemakereke iwawo vachivapa muono wakanakira kubaisa vana nhomba dzekudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana. Uyezve tine mutemo unonzi wePublic Health Act. Saka mutemo iwowo unoti mwana ari pamakore oro ane makore ari pasi pemakore mashanu anotarisirwa nemutemo kana kuti anochengetedzwa nemutemo unoita kuti mwana iyeye ange achiwaniswa kubayiwa nhomba inomubvirira zvirwere zvase zvamareva izvozvo zvinokwanisa kudziviririka.
Ko, imiwo sangano renyu vaRusike munoshanda sei muzvirongwa zvakadai?
Tiri organization iri deeply rooted mucommunity. Saka tinosevenza kunyanya-nyanya nanambuya utano vatinoti mavillage health workers vaya. Tinosevenza zvakanyanya nevatinoti mahealth literacy facilitators. Mahealth literacy facilitators ava ndo vanonyanyopa dzidziso kumatunhu akasiyana-siyana. Asi vari vanhu vanenge vachibva munharaunda uye vanotaura mutauro unotaurwa munharaunda imomo.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa vadzidzi pazvikoro zvepamusoro-soro vakawanda muAmerica vari kuenderera mberi vachiratidzira vachikurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza imiswe. Asi hondo iyi iri kutarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge Israel yati yave kuda kutanga kurwisa guta reRafah mushure mekunge nhaurirano dzange dzichiitwa kuEgypt dzakundikana. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Zvatiri kuona ndezvekuti kune chikwata chavana vechikoro kumayunivhesiti vari kutaridzira vachindovata kana kunokemba pamayunivhesiti, kunyanya mayunivhesiti makuru akaita sana Southern California, akaita sana Ohio State unoku, Ohio unoku, vachiratidzira pahondo yeIsrael neHamas. Zvavari kutaura ndezvekuti hondo iyi ngaimire. Hondo iyi yaparadza zvakawanda kusanganisira navanhu vanosvika kuma35,000 uko. Zvekare vari kuti America ndiyo iri kupa zvombo kuIsrael. Vari kuti zvekare America ndiyo ine simba rokutaura neIsrael. Saka ndiyo pana makakatanwa ipapa nevana vechikoro vachiti aiwa tinzwe ivo hondo ipere.
Vezvikoro vanoti pamusoro pekuratidzira kweso.
Vezvikoro vanoti kuna vechikoro ava takambokupai mukana wokuratidzira. Asi pari zvino nguva yekuratidzira yapera. Nokuti pamuri kuratidzira pacho nzvimbo yamuri kuratidzira yacho yemumayunivhesiti acho haisi yaizvozvo.
Iyo hurumende inoti
hurumende yeAmerica inenge ichitsigirana vana mayunivhesiti kuti aiwa mazo zvinyanya nguva mapuwa shoko tarinzwa. Ndiko saka tichishandisa mari dzakawanda kutotuma vanhu iko kunorwiwa ikoko. Saka hurumende inonzwa muAmerica mune kodzero dzokutaura.
Munofunga kuti nyaya iyi ichapindira musarudzo nenzira ipi?
Nyaya iyi ichapindira musarudzo chaizvo dzokusarudza president weAmerica, nokuti kutoita ruzha kwairi kuita izvozvi iri kutopinda muvanhu vari kuona news dzacho, vanhu vachitotora masaidzi kuti uyu ndiye watika kwanisa kupinza apa nokuti uchazosapota nyika yeIsrael. Nokuti sokuziva kwedu isu ukama huri pakati peIsrael neAmerica kwakabvira kare ndokwamandoro kwati.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunhare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kutaura pamusoro pemazigi. Mazigi awa hamuna ngabonga aone plani, aone plani chaiyo, nokuti mazigi iwo ari kumaramba kufiwo. Vamaramba kufiwo isu tichitomashandisa vachisundira isu, iwo nevana vavo vachitame vachishandisa maus. Havuvawani kana hwani mwana wavo kana maminista ava anoshandisa zigi, vanongosundira isu kwatiri. Uye vanototi ndotoona kuti polisi yavo ndeyekuti munhu akaita murombo anotongeka, savanoda kuti munhu wese ave murombo.
Haina hangu zvinoita munhu anoye munangagwa kau, hazvimbotondifadzi zvachose zvachose chose. Bhozi vanhu vemunyika yeZimbabwe, vana vemuZimbabwe vanotambura almost 97% iri kutambura. Asi kwete zvoti kwaitina nyika yedu haina mari. Nyika yedu ine mari asi kuti vari kuti dzvanyirira, havasi kushandisa mari iri zvaikafanira kuti tishande. Saka noti dei zvaigona vazvo, murume uyu abva chako chaiko, tamboisa vanhu njere duku dzavane nzere dzakaronza. Vanofararawo vanoratidzawo nekufararawo kuda kuti vamwe vanhu vararame. Uyu abvo kana zvitogona kutoti atoita zvekudo sungwa timusunge chaicha kuti abvepo.
Makadi makadi paStudio 7 vedu weStudio 7 tinokumbirawo mutisirewo chichemo ichi kune vanhu vekubhodha rekuzimura, nekuti tinoti takatenga ufu zvinonzi dikileyai patanoziva kuti kuZimbabwe kune nzara. Hama dzedu dzofawo here nenzara, imimi mechida kuti mungodya mari yatinochidikileya, pane kuti chikafu ufu unenge hunenge tochifanira kuti upinde for free, nekuti vanoziva kuti kumusha kune nzara. Saka tonzi dikileyai, saka tofawo here, hama dzedu dzofawo nenzara here. Ndini Nathan Mary, ndiri pano paSouth Africa.
Makadiko paStudio 7 panapa nemuri yeZimbabwe. Ini maonero angu kazvatori pachena kachero kune dofu rese ranga risingazive kuti
Sezvo nguva yedu yapera, topotasa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare reparamende ratanga nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yebhiri rokubvisa chirango chekutemera vanhu rufu. Vana vechikoro vapamutendi voita tsaona pedyo nechivhu. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikurisarisai nemufaro.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 6 Nkwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Silapha nje imhlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe.
Amalunga edale lephalamende asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa o-death penalty abolition bill.
Ibhondi kumbe i-RRTGS izimali lezo kazilingani sisimbi. Sokube umthetho ethi o-headmaster bengasebenzisi i-black market rate bazabotshwa.
Uhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission owe-Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG. Sekumise ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo e-Coalition le-Columbia University kwele-Melika ngenxa yokutshengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga edalele parlamente awamakomiti amabili abalisa ebona ngezemithetho lezelungelo loluntu asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa we-death penalty abolition bill. IZimbabwe iba lilizwe lesimachumi amathobami nembili lasikhombisa 87 emhlabeni jikelele ukuphuma lomthetho okwesula isigwebo sokulengisa. Ilizwe ligcine ukuqhuba lesi sigwebo ngomnyaka ka-2005, kodwa sikhuluma nje kulezibotshwa eziphezu kwamachumi ayisithupha 62 esezagwetshelwa ukulengiswa. I-Studio 7 ixoxe loSenator Nonhlanhla Mlotshwa omela iMatabeleland South olilunga lamakomiti omabili la awedala lephalamende echasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abalusungule namhlanje.
Siyabhoda siyiphalamende kuhlangene amakomiti amabili, ikomiti ye-Justice Legal Parliamentary Affairs bese kusiba lekomiti ye-Thematic Committee engihlala kuyo mina, ikomiti ekhangelana lolungelo loluntu ngomthetho wesigwebo sokulengisa. Asiso sodwa esikhangelane laso, silapha sikhangelane nemithetho emithathu yesigwebo sokulengisa eyokuthi sikhweze sikubiza sithi khona phecelezi ngesokuza i-age of consent, bese sisithi khangela futhi umthetho okhangelane lokulungisa amafa.
Imihlangano le ijongene sibisibili.
Silapha nje imihlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe ibe ngamachumi lasichiya galombili, kanti emuva lapha umthetho we-age of consent ubungamachumi lasithupha. So yikho esibhoda ngakho lapha sibuzisisa. Mina ngikubona kuluhlelo oluhle, kuluhlelo lokuthi vele umthetho ngoba uyenzelwa abantu, abantu baphume babuye bazoxoxisana lamalunga abedayile eParliament, baxoxisane ngokuthi imithetho le bayizwa njani, bayafisa yini ukuthi imithetho le ibe khona eZimbabwe.
Yiziphi indawo lapho eliza kwenza khona le mihlangano njalo okwesikhathi esingakanani?
Sizabhoda kusukela namhla ngomvulo kuze kuyecinwa ngolwesihlanu. Thina silapha eMash Central, kusasa siyabe siseHarare, abanye baya eKhadoma, baze bayephetha sebe seBridge becover indawo zeMandebeleni, labanye becover ngapha endaweni zeMashonaland. Ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibhode, ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibuze uZulu, simbuzisise. Ngiyaxwayisa njalo uZulu, ngiyamkhuthaza ukuthi bayabuya abe committee khona ngapha eGwanda kobulawayo eFilabusi bezolibuzisisa ukuthi lizwa njani ngemithetho leyi. Phakamani liyekhuluma imbono yenu, nxa kuyikuthi ukhuluma umbono wakho ku-committee yeParliament. Ufana lo muntu ohleze edayela eParliamente, ukhuselekile okukhulumayo, akukusindawo awubotshwa ngakho. So ngakho kumphakathi kawusukume uphatheke, uyebona amalunga abedayela eParliamente, uxoxisana lawo kabanzi.
Lo bekungusenator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMathabeleland South esikhulume laye ecingweni eseBindura. Ukhulumende uthi usebenza le-commission ebona ukuvikela inkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZIG lapho kubhadalela indleko yemfundo eyama-school fees phambilini kokuvulwa kwezikolo kusasa. Umbiko olotshe izolo lugatsha lwezemfundo uthi abazali bayavunyelwa ukubhadalela ngemali abayifunayo, njalo akufanelanga baphoqwe ukuhlawula ngedola leMelika. Lokhu kulandela imbiko ethi ezinye izikolo besezinqaba ukwamukela imali yeZIG. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS.
Sile mbiko evelayo ethi yona kulezinye izikole ezingayamukeliyo iZIG. Siphinde sibe leminye imbiko evelayo futhi ukuthi i-Ministry of Education isithumele ama-DSI imbiko yokuthi babone ukuthi izikolo ama-heads wonke ayamukeli iZIG noma kanjani. Emalangeni amabili adlulileyo uDr. Mashaba ugovernor we-Reserve Bank sizwe esesithi yena izimali lezi sezisebenza zonke, iZIG, i-US dollar, i-bond kumbe i-RTGS, izimali lezo kazilingani isisindo. Pho-ke isisindo esizasetshenziswa isiphi? So kube imithetho ethi o-headmaster bengasebenzisa i-black market rate bazabotshwa. Abantwana sebengahamba ezikolo bengelazi ezenileyo ngoba ezinye izitolo kaziyamukeli kuhle, ezinye izitolo zifake irate ephezulu esingathi thina uhulumende uthi irate yakhe i-13.5 kodwa uthi uyangena ezitolo uzithole izitolo zibiza o-19 labo-20. Khonokho kuzasenza ukuthi abayanga begcine sebengasayenelisanga ukuhambisa abantwana babo emabhodi. Abayanga lapha khuluma kakhulu ngezisebenzi, kakhulu ababalisi lezisebenzi zikahulumende okuyiwo abahola iZIG lilo mholo wabo bazahluleka ukubhadala ifisi.
Sesikhuluma ngababalisi, siyabona ukuthi inhlanganiso yakho iqoqa ukutshengisela
uhulumende kanti aphinde abone ukuthi izisebenzi zonke zihola i-US dollar kungabi leyini imali eziyiholayo ngaphandle kwalokho. Kame ukuthengela ama-MPs, kame ukuthengela ama-ministers, kame ukuthengela abantu be-judiciary, kame ukuthengela izinduna izimota lezi ezohlonze oluphezulu. Siphinde thina sithi singababalisi asingeke samukele iheritage curriculum isiyindlela yokufundisa abantwana besesebancane ngembali yeZANU-PF. Kusasa lusuku lokuqala lwezikolo, kodwa-ke thina sizalubiza sithi yi-zero day. Njengoba upresident ekhanye ngumuntu othabela abantu abagidayo, simbone enikeza omunye umama ogidileyo enikeza 800 US dollars. Sitheke thina siqoqane singamalunga awe-atuze sihambe siye ezikolo zethu siyeqoqa abanye ababalisi sigide that abone ukuthi hhayi akusiko bantu nje abagidayo lababalisi bayagida kwenzela ukuthi umholo wethu utshintshelwe ku-US dollar. Ngelanga lesibili okungolwesithathu sime ukufundisa nxa uhulumende engakhangelanga izidingo zethu. Lapho-ke sizama ukufundisa size siyebuyele ekilasini mhla uhulumende walungisa iholo lethu laba yi-1260 US dollars. Uhulumende wamisa i-heritage studies.
Selike laxoxisana la uhulumende njalo kuyathembisa ukuthi uzalalela izikhalazo ze
empeleni. Empeleni uhulumende afuna ukuxoxisana ikakhulu inhlanganiso ezingaphansi kwe-4ZEW. Simbona efuna ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo-ZINTA ukuthi wenzwani, ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabo-Progressive Teachers Union ukuthi wenzani. Kodwa-ke thina sithi i-constitution futhi iyasinikeza igunya ku-section 65, igunya lokubhikisha, igunya lokutraka, igunya lokuyenzani.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeliso manyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni owe-ATUZ, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Uhulumende wengezelele umthelo wokuthumelana amadola eMelika ngendlela zakulezi insuku e-electronic transfer isuka kusilinganiso sokukodwa ekhulwini 1% isiya kusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umthelo wokuthumela imali yelizwe eyamazig ilokhu ikusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Osomabhizimusi sebelesikhathi bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlise kumbe esulele imithetho njengoba besithi yengezelela intengo yempahla. Ezinye ingcwethi zithi ukwengezelela umthetho lo kuza kwenza ukuthi abanengi bengasebenzisi amabhanga bewabalekele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya osebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions.
Lapha vele kutshengisela ukuthi uhulumeni wethu vele kulabantu abangalaleliyo, ngoba singakhangela nje i-basic economics ithona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba i-expenditure. Akula mnotho okhula ngama-tax, umnotho ukhula nge-productivity. Ngabona besithi bona sakhona igolide likhona eliningi, kanti ingwani vele kusuke iqondana labantu abama-US dollar. Siyazi ukuthi sezingela bona abama-non-stop account, ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabela izimali zabo.
Pho lokhu kuchoni kunotho yelize kuzaphazamisa kanganani abathengi?
Kuthi ukuthi vele umnotho waleli lize usungizwa ngama-US dollars, i-multi-currency. Yikho bevele bengafuni ukuthi bayikhiphe ku-circulation ku-multi-currency basket, ngoba abathembe khona ukuthi ama-export profit ne-diaspora, imali ezingena ezedi-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo. So yikho i-US dollar inda kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabwezulu ukuthenga le-investment. Kodwa-ke engisho ukuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane le-visit, ngoba akula bantu abaningi abalama-non-stop account. Sokuzakuthi ukuthi-ke kuza kuba labantu abathi khona abasasebenzisa imali yethu lapha ekhaya, sesisebenzela ngaphandle kwelisha, kuthenga ngaphandle kwelisha.
Ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo?
Angikhona ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani, ngoba engisho ukuthi ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars. ngabe sikhangelele omari impacti labo ikokeshi ye kodwa abantu abaningi gabalawo ma-restaurant osobhizinis bona ngwawo nxa kuvele kulo mthelo kumbe ngumthelo wama-electronic transfers kumbe ngumthelo e-VAT kumbe umthelo e-customs bayajikela nje kuzulu kulaba abathengayo.
Lokhu babangwenya akusoze kubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga.
Lelo liqiniso kodwa phela njengoba siyazi ukuthi ukuhamba usiyathatha i-cash ebhenki lakho kulo mthelo lwama-bank charges.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions. Babikwa bebanengi abantu asebekhulile labalutshwane abatsha ababanjwa ngumkhuhlane osihlasela inhlamvu zamehlo owaziwa ngokuthi eye cataract. Ingcwethi zezempilakahle zithi uyelapheka umkhuhlane lo nxa abantu bengadinga usizo lokwelatshwa masinya, kubika uBathabele Masuku.
Umkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngumkhuhlane ovame ebantwini asebebadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo ngodokotela. Olunye uluhlu lwabantu abangabanjwa ngumkhuhlane lo ngabahlala lapha okuthunqa khona intuthu eningi kungakhathalekile ukuba lengevela ezimoteni kumbe imlilo ebaswayo. Umnumzana Jafet Fuyane ngomunye wabalesifo lesi.
Ethe amehlo angigalisa khonaphana ngisasebenza enoyizila nje ahle angigalisa khonapho amehlo lana lakathe esilokwe njalo ekuseni kumbe ntambama hhayi kungalalanga ngiyabona kuhle but emini kulapho kuleproblem ngibona ngokuthi inhlamvu zelanga zingavele zingitshaye ngiyabe ngasabona kuhle.
Umnumzana Fuyane uthi uyathandabuza ukuya esibhedlela lanxa esizwa izibonakaliso zomkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngoba amehlo akhe elokhu ebona. Uthi ubona engathi nxa engahamba esibhedlela engaphalwa amehlo acine engasaboni. Kodwa lokhu kulandulwe ngabezempilakahle abathi ukuyadinga usizo masinyane esibhedlela kwengeza amathuba okuba ilihlo libone ngendlela ebelivele libona ngalo. Inhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind ilenhlelo zokuphathisa abantu ngokubelapha kungela nhlawulo. Kodwa nxa umuntu eselatshwa ezibhedlela zikahulumende kungabiza amadola eMelika angaba ngamakhulu amane i-$400 kuthi ezibhedlela ezizimele zodwa kubiza amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kunkulungwane lengxenye i-$800 to $1,500. Umongikazi Ntombi yohlanga Ndlovu uchasisa ngokungenzakala umuntu engelatshwa umkhuhlane wenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo into sithi yibulembu. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la kumbe abalomkhuhlane we-high blood pressure i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle kuyabe kusiya kuncipha njalo ungakhangela elihlweni lakhona uyabona kule izizingele ezinje kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umongi umnumzana Daniel Mvundla uthi kulezibonakaliso ezimbalwa zomkhuhlane lowo
zigoqela ukuthi umuntu sebonakala ufifi kumbe izinto zingasakhanyi kuhle, ilihlo seliqala ukukhunta ngapha lisiba mhlophe kumbe kusiba lithanga engasaboni kakuhle. Kuqakathekile ukuthi ungadeli ugijime uyebonwa esibhedlela. Kuyakhutshwa lokho okuyikho okukhuntileyo kufakwe okutsha okuyikho okuzenza ukuthi umuntu ezibonele kakahle ngendlela kade vele ebona ngayo phambilini.
Umkhuhlane wobulembu ungenxatshelwa ngokuvikela amehlo ukuba ahlatshwe lilanga ngendlela ezingagoqela ukugqoka ingwane kumbe amagogolosi elanga, ukudla izithelo lokunye okungakha umzimba ama-vitamins, ukwekela ukubhema kanye lokuvikela ukulimala kwelihlo okugoqela labo abasebenza ukutshisa insimbi, abahlala bephandle zinhlansi kanye lentuthu yomtshiso. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlole amehlo kanye ngomnyaka ukuze nxa umuntu esethe wabanjwa lumkhuhlane aphange elatshwe kungakaze kufike ebangeni elinzima ukuqondisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Kwezi phathelane leMelika, sekumiswe ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo ekolijini leColumbia University kweleMelika ngenxa yokujengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele-Israel leHamas. Abezindaba abeReuters babika ukuba bekumele izifundi ezinye zithole izicoco zokuphutsha izifundo namuhla, kodwa lokhu kumiswe ngabaphathi bekolishi abathe kule ngozi yokuba kuzaqhamuka udlakela ngesikhathi kusenziwa lokho. Ekolitsheni leMichigan University kulezifundi ezitshengisele kusakhiwo obekuphiwa khona abanye bazo izicoco zokuphutsha izifundo. Kuqhubekela phambili ukutshengisela okwenziwa izifundi, njalo lalabo abasekela ele-Israel sebetshengisela. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ehlala eChicago.
Ama-university nje amaningi asengani alina left kakhulu ngumbono walabo kakhulu abaku-side le-right naku-center kweze-politics yala e-America. So babona angani uhulumende walapha indaba leya akayibambi kahle, indaba ye-Israel le-Palestine le uhulumende akayibambi kahle. Babona ukuthi ngabe mhlawumbe qongosela kakhulu ku-Benjamin Netanyahu, Prime Minister wa-Israel, ukuthi alethe ukuthula kulesana isigaba, ngoba sokufa abantu abaningi kakhulu ohlangothini lwe-Palestine. Noma kwakukubi kakhulu okwenziwa Hamas ukuhlasela izakhamizi zase-Israel, bebulale abantu abalinani elifika ku-1200 labahlukuhlanganiswa labathunjwayo. Kodwa-ke manje ekuphindiseleni kwa-Israel sokufika abantu abedlula 34,000.
Ye baba Jamela, ubona zana abantu laba abatshengiselayo bahloseni?
Abantwana basema-universities bathi akulingani lokwenzakalayo, ngoba abantu abafayo esayidini le-Palestine iningi labo izakhamizi, ngabantu makhaza, abomama, abantu besifazane, nabantwana nabantu abakhulileyo. So ngokunjalo sebedecide ukuthi bayenze ama-strikes lapha, bavala ama-university ngenkani ukuze uhulumende walapha asukumele phezulu azame ukufaka isandla kule mpi le phakathi kwe-Israel ama-Palestinians. Ubona ngani uBiden naye kayibambi kahle le ndaba. Kodwa-ke njalo ngani uyayizwisisa ukungayibambi kwakhe le ndaba, ngoba vele i-sensitive kakhulu indaba yama-Israelis kuleli lizwe. Ngathi amaJuda lapha, indaba yamaJuda, makunamaJuda phakathi, indaba yakhona isukube nokuba sensitive okuthile okwenza kungabi lula kulaba abantu aba-elektiweyo ukuthi bathathe isinqumo esibonakala singahambelani lezifiso zamaJuda. Yikho-ke okufaka uBiden esimeni esingalula. Noma nje uyazama ukubana akhulume noNetanyahu ukuthi bayeke into yabo le yokuphilisana kubi nabo makhelwana babo. Kodwa ngeke ibe lula, ngoba influence ekhona kuleli lizwe kundaba zonke eziphathelene namaJuda isuka ibe sensitive kakhulu. Ukuthi nxa ungumongameli kumbe ungu-congressman or anyone ongabe evotelwa, akulula. Akulula impela, ngoba indaba yakhona edila ne-Israel ine-support, Israel ine-support eningi kakhulu kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eMelika obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago. Kusenjalo okusanda kwethula ngabezindaba abeReuters, iHamas isiyamukele isivumelwano esilotshwe ngeleGibhithe leQatar ukuba kumiswe impi okwesikhatshana, njalo kukhululwe abesifazana labantwana abathunjwa nyakenye kwele-Israel. Kukhangelelwe ukuba ele-Israel lona liza kwethula umbiko walo kusikhatshana omayelana lesivumelwano lesi. Ele-Israel selibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingama-50, 34,900 eGaza, selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli leHamas nyakenye. Ele-Israel beselilungiselela ukuhlasela eRafa lapho okulabantu abanengi ababalekela ukubhomba okwenziwa ngele-Israel kwezinye indawo eGaza. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, linjani lonke bantu? Siyaphila, nxa liphila siyabonga ukusimezela indaba ezimnandi zuku zonke. Ukhuluma loDube ngiseGwanda, Ward 6, ngaphansi kwenduna uMathema. Ukhuluma loDube, siyabonga bakethi, khona nisenza njalo. Siyafisa ukuthi ngabe uMnangagwa uyazama indaba yakhe ezimali, indaba yamazigi leyo ibe into ethengayo amapetro. Kanti futhi siyafisa ukuthi kuvuleke imisebenzi, kade kwathiwa kulomgwaqo oza kwakhiwa obambanisa iGwanda leBulawayo ohamba phakathi lapha kuWatch 6. Hayi, kasikuboni mbizo somnyaka wesingaki wakhulunywa ngakho.
Ngoba ungabhekisisa elizweni lakithi, akekho umuntu othemba ibhenki yaseZimbabwe njengalokhu esikubonayo. Kutintshwa imali ezingaki, kutintshwa kubhonje kungenwa kuziki. Abantu badliwa imali zabo, baluzile abantu. Vela kula muntu ongabathemba lapha. Balaluke betshela abantu amanga bethi abo GMP bagcwele ukudla kwekuyenile ezivakwa kula muntu oyalala oyabulawa yindlala. Abantu balala bengadlanga manje. Abantu sebeqalisile ukulala bengadlanga. Kodwa batshela abantu ukuthi ukudla kwenele. Ngendlela ukuthi babusa ilizwe vele ngokungekho emthethweni. Ilizwe kabalibusi kahle. Kati kona waye kuhlala kuphathela ama-citizen umbobho njalo nje kuthola umbobho njalo nje kuthola umbobho kubulawa abantu. Abantu bengake betshelwe kahle bezwe. Angithi uyabona ukuthi bayafostela abantu labo. Hayi, bona abantu babafostela she. Into yonke kuyafostelwa elizweni lakithi. Ngendlela ukuthi kakhulu umuntu obafunayo. Abantu kababatheni, abantu kababathandi.
Basazi ba masazi bamlinjani kodwa niyaphila. Hayi, nathi siyaphila. Hayi, ngithi ngithanda ukuphawula ngogolide umfowethu. Yabona ugolide umfowethu? Amagama akho akukhuluma vele angeke emsebenzi. Ukuthi kumele ubhane ukuthi abantu bekele ukukhuluma angeke emsebenzi. Kavala amafoni. Singabe labo touch screen. Ngamanje sisebenzisa i-technology. Tokukhuluma sakhuluma sesithatha kuphela send i-video, sithatha kuphela shoot izithombe sithumela abelungwini. Abelungu bazobona kuphethi kusezima, manje ngisembathi kusezima. Soyeke mina kancane nje uthume. Technology chumo yasisebenza babakhulu, sisebenza kukhulu. Wena ngukhulu nje. So into ezikhuluma manje zabo khulu ukuthi awucabangi, awusebenzi ingqondo. Ngokukhuluma nje. Amafoni yasisebenza, technology yasisebenza. Sibaleke nje sisiza lapho manje sisibhizi, senza ama technology lapho sisebenza khona. Sibhizi ngama camera, sibhizi noma record. So wena usuzama ukuthi wena songafuna uvala umuntu ukukhuluma. Hayi, ima kancane chumo. Mancane golide, mancane khulu.
Studio 7 ayisabonga, siyabonga abasakazi bethu. Hayi, siyabezwa ukuba ubuchuma, hayi, bayabusa abakhokheli lapho. Ngoba umuntu okhokhelayo uyatshelwa azwe abantu uma bekhuluma. Manje lawo hayi bakhuluma, manje babakhaliswa yilokho befuna ukugqibela abantu ukunywa. Akusiqiniso lesi. Into ma imbi vele iyasola. Bona abavume nje ukuthi ilizwe liyabehlula, abayeke ilizwe, abanye bethathela abantwana bezimbabwe bekhokheli. Iqinisa nje eliphelileyo, siyabonga umchuma labejwazileyo ngokuhlanganisela kwami.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu kuWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokuvulwa kwezikolo kusasa, ikakhulu indleko ebhekane labazali ngemva kokwethulwa kwemali entsha eye-ZIG. Singakehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela parliamente asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano lozulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesula isigebo sokulengisa. Uhulumende uthi usebenza le commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit kanye lamapholisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eyezike. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.